mumwe wevari kufarira kutakurwa kwevarwere nechikopo kopo ndeabai Jesina Kumwala, avo vanoti madzimai akazvitakura ayo aida ruyamuro rwekusununguka neoperation vaifane kunonokerwa. Nekudaro madzimai aya atanga ava kufamba nyore uye kukurumidza kusvika kuzvipatara zvikuru.
Zvakanaka kuti hurumende yachibatsira munhu anosvika fast kuhospital kubatsirwa nenguva yakanaka.
Mumwe mugari wekuhurungwe amai Chenai Motsi vanoti pasati pave nechikopokopo zvainge zvakaoma sezvo motokari dzinotakura varwere dzaishayikwa. Asi vamwe vakaita semumiriri wekariba muparamende uye vaimbove mukoti kusiyakobho vashaini gwangwava vanoti zviri nani kuvandudza zvipatara nemakiriniki pamwe nekuisa mishonga kunzvimbo dzakawanda.
Saka zvipatara ngazvivandudzwe, vanhu vawane atinoti maservices vari kumusha ikoko. Kana zvichinzi chipatara, ngazvive zvipatara zvechokwadi chiine mishina, matheatre machine, malaboratory nemaxray machine, vanhu vobatsirika.
Vagwangwa vanoti rimwe dambudziko richasangana nevanenge vaendeswa kuHarare kunorapwa kushaya mari yekudzokesa.
Kana munhu achipora anongoenda pamba pake, pane kuti munhu ava ikoko apora ozopinza hama dzake panguva yakaoma kuti vamuite mudemo mudemo wekumutsvagira mari yekuti adzoke kumusha.
Mutauri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti zvikopokopo zviri kuzadzisa urongwa hwebazi ravo hwekuti varwere varapwe nekukurumidza.
Ministry of Health and Child Care near ambulance atingati zvikopokopo, saka iri kubudirira atingati patient near ambulance vakaenda kuchinoise kana Bulawayo. Saka tingati isusu zvikopokopo zvedu iti bridges yatingati geographical gaps ensuring timely medical intervention.
Sangano reUNICEF rinoti muZimbabwe vana vanodarika 363 kubva pavana 100 rezviuru vanenge vaberekwa vakafa mukuberekwa kwavo muna 2022 nguva zhinji nepamusana pekunonoka kuwana rubatsiro. Mukuru wepachipatara chikuru chemuchinhoi Dr. Colette Mawire vanoti vari kushevedza chikopokopo ichi mazuva mashanu pasvondo kuti chitakure vanenge varwarisa vachida rubatsiro rwechimbichimbi, uye dzimwe nguva chinoshevedzwa kaviri pazuva. Chikopokopo chinotora maminitsi 33 kuenda kuHarare, mutunhu unotorwa awa rimwe chete nechidimu nemotokari. Hurumende yakatenga zvikopokopo 32 zvinokosha madhore ekuAmerica $320,000,000 kubva kukambani yekuRussia yeRussian State Corporation kana kuti Rostec. Asi kusvika pari zvino zvikopokopo 10 nezvisevenzi izvo zvava munyika. Zvimwe zvikopokopo zviri kushandiswa nemapurisa, uye zvimwe zvichange zvichishandiswa munguva dzenjodzi huru kana kuti rescue missions. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.